Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri ndira 29 2019. Mutungamiri we MDC Eva Nelson Chamisa vari kukumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya ye Zimbabwe zvichitevera kusungwa kuri kuramba kuchiitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika. Magweta ari musangano Relaw Society of Zimbabwe anoratidzira achiti haasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika nemapurisa nemasoja. Murongi wemusangano muMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaAmos Chibaya vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Kusawirirana kobuda musangano revashandi vehurumende reApex padano rekutora zvichitevera kukundikana kuwirirana kwesangano iri nehurumende panyaya dzemihoro. Vateveri vemutambo wenhabvu vari kushushikana nekupetwa kaviri kwaitwa Maria vari kufanirwa kubhadhara kuona mutambo weAfrica Cup of Nations pakati peZimbabwe neCongo Brazzaville musi wa 24 kurume. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk na 8 p.m. tiri kurangarira mabasa akaitwa naOliver Mutukudzi uyo akaitwa gamba renyika uye zvaakaitira vechidiki muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.